kana munhu adzirwa ne impeachment process yakavakuta iyo vakapotswa nayo munhu akuwana simba rekuchibuda iko zvino achikurukura maererano nezvematongerwo enyika maererano nezviri pamberi munyaya dzematongerwo enyika muupenyu hwake.
Tiri kuona kuti vaTrump vataurawo zvekuti vanogona kudzoka kunyange vasina kudoma hawo gore asi vati vanogona zvakare kudzoka kechitatu vachikunda vavanenge vachikwikwidzana navo. Tingati here vari kuzivisa nyika kuti havasati vapera vanogona kudzoka zvakare muna 2024?
Tichiona pasarudzo dzakapfuura idzi dzavakakundwa Biden vakave nekukakavara zvikuru nemabatiro wakaitwa bvunzo asi vakawanikwa vachinzi vakakundwa zvakare kuzoitwa muprocess yeimpeachment iyo yakawanikwa vachiwanikwa vasina mhosva. Saka naizvozvo nemutemo weamerica vanobvumidzwa zvekare kuti vawanikwe vachikwikwidza pasarudzo ichatevera zviri mugwara remutemo reamerica. Saka vakawanda vanotaura kuti vaDonald Trump vaitarisira kuzowanikwa vachikwikwidza zvekare. Saka mukana wakatowana iwoyo ndinofunga kuti vari kufara zvikuru kuti havana kuwanikwa vachibatwa nemhosva. Saka vachaita sei? Vachatowanikwa vachikwikwidza. Ichocho hachisi chinhu chekuti ndingapikise nekuti ndinoona kuti vaDonald Trump vari kupemberera zvikuru.
Takanzwawo iwo vaTrump kumusangana ikoko vachishoropodza utongo hwavaJoe Biden. Munowirirana nemaonero avo here ekuti vaBiden ndemumwe wevatungamiri vatadza basa munhoroondo yese yeAmerica?
Ndinoona zvichinetsa kuti tibatati vaJoe Biden havakwanisi kutungamirira nyika nekuti achiri mangwanani chaiwo. Handifunge kuti vati vatombosvitsa kana 100 days iyaya inowanzoshandiswa semeasurement yekuti munhu ari mugwara chairo here kana kuti anenge atorasika. Saka ndinoona kuti haiwa maonero avo vaDonald Trump vari kuti potsei because vaJoe Biden ndinoona panyaya dzeCovid vari kumhanya-mhanya zvikuru. Panyaya yeekonomi ndinoona kuti ikonomi yeAmerica yakabata. Then tikatarisa zvese kunze kwenyika hakuna makakava anga aripo panguva yavaTrump. Saka ndingati pari zvino vaJoe Biden hapana chavatovatadza.
Kore mangwana rebato reRepublican Party munoona rakamira sei? Tichiona kuti mune vamwewo vanenge vasiri kugutsikana nekuti vaTrump vanga vachiwana mbiri yavari kuwana iyoyi mubato iyi.
Remangwana racho richati netsei nekuti tikada kuona utungamiriri hwacho hwave nehumbimbindoga. Musuno takaona vaTed Cruz avo vaiwanikwa vachimira navaTrump vachinzi vamhanya vakaenda kuCancun vachisiya hama dzavo dzekuTexas dzichitambura panga pauya chando chinhu chinotyisa. Saka hazvina kumira mushe panyaya yeutungamiriri zvinotoda kuti zvigadziriswe muRepublican Party. Asi sesangano zvaro rematongerwo enyika rakasimba zvaro nekuti mirawo yayo yezveupfumi hwenyika mirawo yakasimba chaiyo yekuti kana nesuwo yepatriotic Zimbabwe's Party tinoikurudzira.